Izvi zvinotevera mashoko ehurumende kuti charanga makambani navese vari kushandisa madande mutande kutaura manyepo. Vakasanobata chigaro chemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemwoyo vati zviri kuitwa nehurumende kuti ichidzira veruzhinji kusanganisira vatori venhau.
Tinozvitora sezvinhu zviri serious zvakadzama nekuti zvinokanganisa bumbiro redu remutemo. Section 61 neSection 62 yebumbiro redu remutemo inotaura iyo ichiti munhu wega wega ane kodzero yekutaura zvakasungunuka asina kumbunyikidzwa kana kukanganiswa nehurumende.
Vatiwo hurumende yave kutyora bumbiro remutemo wenyika uye vachataura nayo kuti siyana netsika yakashata iyi kukundikana kwazvo vachizoiendesa kumatare. Muzvare Linda Masarira, ava vanozoshandisa social media vati havaoni chakashata nekushandisa social media mutaura zvavanoda.
Isusu kana tichinge tichinyora zvatinonyora tinonyora zvinhu zvatinenge tichiona. Mukatarisa kazhinji patinonyora zvatinonyora, pangava paFacebook, pangava paTwitter, pangava paWhatsApp, zvinenge zvine mufananidzo iri kuratidza pazviri kuitika. Uye kana kuri kunzi pane mafuta akwira, tinenge tatopinda muchitoro tatotora mapikicha acho muchitoro kuti zvinhu zvakwira.
Pari zvino hurumende iri kuronga kuti makambani ese embozhanhare nedzimwe nhare ashandise nzira imwe chete yekufambisa mashoko kana kuti gateway pachirungu. Uye nyanzvi dzinoti izvi zvinorerutsa mabasa ekuongorora zvinenge zvichiitwa pamwe mashoko anenge achifambiswa nemakambani aya. Nhengo yeMDC inotungamirwa navavo shunwi vemuparamende amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vati havabvumirani nezviri kuitwa nehurumende.
Inini chete chandinobvumirana nacho chatinofanira kunge tiri kutarisa pacyber bill, zvinoshuwa pane macrimes anoitwa pasocial media anditi ndiwo hatiri kufanira kutaura iwayo. Ini ndine vangu vandida kutinosungisawo vangoita basa rekundithreatena nokundipa madeath threats pamawhatsapp pangu. That internationally zviro kuenda kustates zvaenda kuuk zviriko. Bati zvekuti uri kutaura zviri kuitika munzvimbo kutopenga uku ende hakuna mutemo wakadaro unobva wakaitika.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kumashoko vachimirira mabhuku Tafara vaJames Maridadi vati vanhu vanofanira kuramba vachishandisa madande mutande vachiudzana zviri kuitika mumhuri mumabasa nemunharaunda dzavanogara.
Meseji yandiri kupa kuvanhu vasati social media kuti social media shandisai ndokuri kuenda nyika. Zvavanoti vanhu musashandise sipo musashandise sipo pakugeza nekuti badzidze gurudu vangu vasingashandise sipo. Shandisai sipo nondoti tatinyatso kuchena. Social media shandisai muchiudzana zviri kuitika.
Vaimbo vegurukotarana nezvekushandiswa kweumhizha mukufambiswa kwemashoko zvakare varisa chigaro wekomiti yeparamende inobata nyaya idzi vaNelson Chamisa vati hurumende iri kuda kuti vanhu vese munyika vaite zvimumumu.
Chinonetsa ndechekuti hurumende inofunga kuti mashoko anongofamba ndeematongerwo enyika. Kune mashoko endufu, kune mashoko emichato, kune mashoko ekutambwa kwebhora, kune mashoko ekudanana kwevanhu wanano dzichitwa vanhu vachiwirirana mhuri dzichitosumuka vanhu vachitodanana vanhu vachibarawana mashoko makuru anovandudza nyika neupfumi hwenyika wokuti indastry yofamba sei. Mashoko iwaya anongogovanwa. Chinosumudza nyika kugovanwa kwemashoko. Hurumende haifani kuti inosunga tsinga dzinofambisa mashoko enyika kuburikidza nemamobile operators kana kuti mafixed lines.
Vamwe vakaita savaBernard Magova wa Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nehurumende nekuti madande mutande ari kushandiswa mukupidigura hurumende sezvakaitika kuEgypt. Vatiwo pane manyepo akawanda pamadande mutande pamwe nemumapepanhau uye hurumende inofanira kutora matanho ekuti zvi zvisaitike. Mumiriri wemakonde muNational Assembly vaKindness Baraza veZANU PF vati hapana chakashata kuve nemutemo wekuranga vanoshandisa social media zvisina mwero uye veruzhinji vanofanira kuziva kuti handi chokwadi chese chinobuda pasocial media.
Rimwe dambudziko ratinaro nderedu remuno maZimbabwenzi rekuti handizivi kuti maZimbabwenzi apindwa nei. Pese pese anoteerera achibvuma zvinhu zvinenge zviri musocial media pane kuti vabvume zvinhu zvinorwa kana panyuzipepa havabvume asi kuti panyuzi pasocial media unovaona vachiteera kunge zvimwe zvinhu zvechokwadi. Saka handisi kuziva kuti chii chirwere chatipinda sepaZimbabwenzi panyaya iyoyo.
Pane vanhu vakawanda munyika vakatosungwa vakaita sapasta Ivan Mawarire vachipomerwa mhosva idzo vanonzi vakapara pamadande mutande. Nezuro dare remakurukota rakabuda nechisungo chekuvandudza mitemo ine chekuita nekufambiswa kwemashoko pamadande mutande zvichiteera kufamba kwakaita mashoko pamusoro pekushayikwa kwezvinhu muzvitoro izvo zvakapa kuti paite chipatapata vanhu vachinotenga zvinhu muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.